Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 3 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende yotanga kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebudget regore rinouya. Vamwe vemabhizimisi munyika voshanyira kuAmerica kuzotsvaga vekushanda navo. Vamwe vemakereke vanoti vamwe vechidiki vanoenda kuchechi vave kushandisawo zvinodhaka. Ii ndiyo mimwe msure na udzedu za nasi zichua kwa muri zichibakuno ku Studio 7 ilimu Washington DC. Paramende nasi yatanga misangano yekunzwa pfungwa dzeve ruzhinji pa budget ra 2023 vakawanda muHarare vachiti mari zhinji inofanira kuenda kunyaya dzezveutano dzidzo yepasi pamwe nemabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena nemagetsi uye zvekufambisa Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wekutanga muHarare wange wakarongwa nekomiti yeparamende inoona nezvebudget nemari mumwe mugari wemuHarare vaCharles Kautare vati bazi rezvemari rinofanira kuisa zvikamu makumi maviri kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana zvebudget rese kubazi reutano
15% parizvinezvi is just but a drop in an ocean saka taakuchitokumbirawo kuti eno zvaita tagona kuwana kana 25-30% kushikira zvinhu zvazonaka tedzokera kumashure ku 15% nokuti zvinhu zvinenge zvamira mune zvakanaka koya nyaya yekuti kune anonzi maternity user fees zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvedu madzimai vari kutambura zvikuru sei ana amai nevanasikana havasi kukwanisa kuenjoya the right to health as per the national constitution saka tikukumbirawo kuti mari idzodzo kana kuti mauser fees maternity user fees ngava anoscrape across all levels of governance
maite ndaishe changamire vesangano repopulation services international vatsindirawo mashoko aya
and takatarisa budget yedu tikuona kuti zimbabwe family planning council iri kuwana 3% asi 3% iyo zvakare iri muRTGS mafamily planning commodities edu tinoimporta hakuna atinowana local Satukona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana madisbursement slate and pavanozoenda kuRDS kunobhidha foreign currency.
Vamwewo vapinda mumusangano wanhasi ndiamai Rosario Guamombe avo vati mari yakawanda mubhajeti ra2023 ngaishandiswe kutenga mabhazi vachiti vanhu vari kutambudzika pakufamba
submission yangu yekutanga tikukumbirisawo kuti pari kugadzirwa bhajeti mari yakawanda iendeswewo kutransport
Vaenderera mberi vachiti dambudziko remvura ratekeshera nenyika yese uye bazi rezvemari rinofanira kuisa mari yakawanda pakugadzirisa dambudziko iri
tikukumbirawo kuti mari iendeswe kune vanoona nezvemvura mvura iri kushungurudza vanhu mukati menyika yedu kunyanya kumadzimai ndo vari kuwana vari kushaya nguva yekuzorora nenyaya yekutsvaga mvura ndofunga tikatarisa pane maprojects akabvira ataurwa kudhara tine nyaya yekugadzirwa kwemuda demo nanhasi ichiri ngori nyaya iri kugadzirwa iri kungotaurwa nezvayo asi hatisi kuona chimuko chiri pazviri tine nyaya futi yeprojekti yenzi kunzi demo takangonzwa kudhara kuti kunzi demo iri kufanira kugadzirwa muda demo iri kufanira kugadzirwa but hapana zvatiri kuona zviri kufamba pazviri
Amai Lilian Gwanyanya avanorarama neurema vati hurumende ngaikoshese kodzero dzavo.
Saka ndiri kuti inini kana yakualoketwa ndo payapo kuti yaalloketwa iri inclusive kuona kuti inobalanza kwese, ngaivewo inozova nechikamu chinotoenda chakatageta vanhu vane madisability. Tiri kutarisirawo kuti budget iyoyi ngaive budget inoenda tingati isusu schemes of resilient and sustainable livelihoods for women and girls with disabilities. Tukuona kuti vakati sarirei.
Va Darlington Mazonga vanoshanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development zvakare vari nhengo yeFighting Equality Alliance vati hurumende ngaikwidze mitero yemakambani kana kuti corporate tax yoderedza mitero inobhadharwa nevanhu vese yakaita sevalue added tax. Vatiwo paramende inofanira kuona kuti bazi rezvemari rinopa mapazi ese mari yekushandisa paine nguva, vachiti hazvibatsiri kungoti pane budget asi mapazi asingapiwe mari idzi. Vaendera mberi vachiti havana mufaro nekuti paramende inowedzera budget kana kuti supplementary budget asi isina kutaura neveruzhinji.
Budget redu riri kuitwa nemaRTGS asi tese tingangodedu kuramba munyika muno taakushandisa maUS dollars. Ndosaka achizoona paizoita dambudziko rekuti munozoita rimwe gungano futi rekuwandudza budget resupplementary budget isisisipo, asi tichimbowirirana kuti nyaya yebudget inyaya yedu tese.
Sachigaro wekomiti iyi Amai Chido Madiwa vati vafara kuti vanhu vauya neuwandu hwavo kusanganisira vechidiki nevanorarama neurema. Vakurudzira veruzhinji mumaguta ese munyika umo muri kufamba zvikwata zvekomiti iyi kuti vaende kumisangano iyi vanopa pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica nemakambani avari kushanyira muchirongwa chekutsvaga vekudyidzana navo kumakambani emuAmerica. VaGundani vari kushanya muAmerica nevamwe vakuru vakuru vemabhizimisi emunyika pasi pechirongwa chekutsvaga kudyidzana uye nyaya dzezvounyanzvi. Pasi pechirongwa ichi vachashanyira maguta anoti Texas, New York neWashington DC. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Gungano redu rine executives 18 from masectors akasiyana-siyana. Tine executives from the banking industry, tine executives from the agri and agriculture industry, we've got executives from the tourism industry, tine executives from the tobacco industry, we've executives from the motoring industry and many others.
Mungati mafambira chii iko kuno kuAmerica?
This is kutanga is to expose masiwos edu to zvinhu zvakasiyana-siyana, maitirwo emabhizimisi muAmerica and also kuti vanhu vaone maprojects ari kuitwa muAmerica akasiyana-siyana. Tine donzvo rekuti tinogona kumareplicata back home. Chechipiri is to connect with my decision makers in America. For example, we are meeting various high-level institutions that are fanana nana World Trade Center, vana Harlem Chamber, Tesla in Dallas, John Deere, GM Motors, and we will be meeting vana Prosper Africa in DC and so forth. Tine donzo rokuti zvivhure mukana nema opportunities yekuita business between Americans and Zimbabweans or Africans in general. Chekupedzisira, we are looking for my partnerships. We've got various projects that now that tinge tichitsvaga my partners either vanouya neknowledge, vanouya neequipment, or vanouya nefunding.
Mungati imi muri kutambirwa sei kunzvimbo dzamuri kuenda izvi? Zimbabwe.
Tukutambirwa zvakanaka. Madiscussions edu ari kufamba zvakanaka and tine chivimbo chekuti hatishaye chatinobuda nacho. Mission yedu ndeyechitatu kuya kuAmerica in a period of 5 years. Saka mamwe madiscussions atiri kuita and everything else inyaya dzakatangwa kudhara dzatiri kuita carry forward kuti tigone kuwana conclusion. But tine new things also dzinenge dzichibuda mazvere.
Muchange muri imomuno muAmerica kusvika rini uyezve muri kufamba kupi nekupi?
Takauya musi wa26 September and we started with Dallas, Texas. Takasvika muno muNew York kune zuro. We are in New York kunas mangwana ene muswe chitatu tichasumuka takananga ku Washington DC teni muswe Friday vazhinji vachasumuka vakananga kumusha but vamwe vachasara vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana for mamwe meetings as well anoenderana nemasectors awo so you have people that will be going kuna Deloitte in Michigan, you have got people that will be going to Memphis in Tennessee, you have got people that are going to Chicago, but our meetings are specialized for each individual delegate. But group activities, Chapera Mswe Friday, Sakawa Jinji, Vajanzoka Kumusha Mswe Friday.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Zimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF yegore rino yakasvika kwamvura yacheka makumbo nemuswe mugovera muHarare paine kurudziro kubva kuvanyori yekuti vazvitengesere mabhuku avo vega kuitira kuti vawane cheuwiri pabasa ravo. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mumwe munyoro wemabhuku vari Joyce Ngwenya vanoti vanyori vakasazvitengesera mabhuku avo vanofanira nyota makumbo ari mumvura.
Durai chinonyanya kundibata ndechekuti vazva ndakatanga kupinda chikoro pane vanyori vakawanda vandinoziva vazhinji vakanyora mabhuku echishona echisindebele asi pasina kushanduka kunoita muupenyu hwavo kuzozwa kuti kune vamwe vanyori vanonyora mabhuku anoshandiswa kuzvikoro maset books kuzoya vamwe vanyori vakava vanonyora mabhuku nyaya dzacho dzakasanishandiswa mumadrama mumatelevizhini maredio asi upenyu hwavo havasati vashanduka.
Vangwenya vakapa zano rekuti vanyori vadzidzire kushambadzira zvinyorwa zvavo nenzira dzechizvino zvino dzinosanganisira unyanzvi hwekutengesa kana kuti marketing intelligence, kushambadzira kuburiswa kwemabhuku kana kuti cover book launches, pamwe nekushambadzira mabhuku kwakatsaurwa kana kuti book exhibitions, kuti mabhuku atengwe kuti vanyori vabve munhamo yavari pari zvino.
Vanyori vemabhuku takawanda asi hatisati tanyatsowana nzira yokuti zvatinonyora pfungwa dzedu dzinge dzichitipa mari to monetize. Chekutanga chepini ndechekuti kunyora mabhuku atinoita tinenge tichifungira kuti tikaisa mutsapi yemabookshop vachatitengesera. Asiwo havanyanyi kuti hazvisungu nokutengesa mabhuku asiri evana vechikoro. Ndo saka ndandichiti nini kana vanyori vakasangana vakaita sangano ravo remabook writers, saka vachatsira kanzira dzakawanda dzokuti mabhuku avo atengeseke atengesewe.
Zvinotsigirwa nemumwe munyori wemabhuku ane mukurumbira anozivikanwa zvikuru nekuda kwebhuku rake rinonzi Mapenzi vaIgnatius Mabasa.
Vanyori hatikwanise kana kuti hatina hunyanzvi hwekushambadza zvinyorwa zvedu.
Asi sachigaro weZimbabwe International Book Fair Association uye vari munyori wemabhuku ane mukurumbira Memory Chirere anoti kunyange zvakanaka kuti vanyori vazive kuti mabhuku anotengeswa sei, asi anoti zvakanaka kuti zviitwe nevamwe kuti munyori apedze nguva yake yakawanda achinyora mabhuku kwete kutengesa.
Industry kureva hoche koche, kwete kushanda woga uchiziva zvose uri woga. Basa remunyori ndere kufunga nyaya usiku masikati nepese paanenge achiswera. Rinotori basa rakakura kuru iroro. Zvino panochizodiwawo vamwe vanopinda murutivi rwokutenga nokutengesa mabhuku, zvichipawo munyori nguva yokufunga nyaya, kudzinyora nokudzidzokorodza.
Musika wemabhuku uyu wakaitwa kwemazuva maviri chete gore rino, kwete kwevhiki rose sezvaiitwa kare. Izvi zvinotevera kumbovharwa kwawakaitwa kwemakore maviri nekuda kwechirwere checovid-19. ZIBF yakaparurwa muna 1983 nechinangwa chekunza vanyori vananyanduriri nevamwe. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema nekuwedzerwa kwemabhazi eZupco kutanga nhasi kubva pamadhora mazana mana kusvika pamadhora mazana mashanu emari yemunyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera mabasa musangano Repassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Kukwidzwa kwemapraizi kwauya tisina kutarisira. Izvozvi pamwe tanga takuta chimbo chekuti mari yedu inenge kuita ichigena zvali. Zvinongotiratidza kuti mari yedu haina kusimba. Takaipiga nehiyesi pamutengo apa kuti mari yedu iri kushaya simba. Zvinozoita kuti isusu veruzhinji tiomerwe pakukwira muchovha nekuti padhora hauchakwanisi kukwira muchovha uchienda kubasa. Unotoda madhora mairi kuti unge uchienda kubasa nekudzoka. Totarisa mari yatirikutambira veruzhinji tinoenda kubasa zuva nezuva haigoni kuti tirarame nekuenda kubasa chete. Tinofanira kutotsvaga zvimwe zvinhu zvokuti tirarame isusu nekuisa mhuri kuzvikoro nekutengawo chikafu nekubhadhara madhozi. Mari iri kudiwa netransport yawandisa zvikuru. Hatichanyatsonzwisisa kuti kukwidza here kuda kuita maswa profit here nekuti dhora harichatenge chingwa. Dhora harichakwire transport.
Tinowanzoona kuti veZupco vakawedzera ava vamwe vemichovha ava vemushikashika nevamwe vanobva vawedzera. Ndo zviri kuitika here izvo?
Hongu vanobva vawedzera. Tinoita kuti vawedzere vanowedzera zvirina asi tinoita kuti vazowedzere. Ndicho kuti kana Zupco racho ristoripo panenge pasina transport. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvinozovatuma kuti vange vachiwedzera mari. Vakaona dhimandi yawandisa vanowedzera mari. Nekuti vanenge vasarawo vega nekuti Zupco harichatsakure mazuva ese madhorobheni kuendesa vanhu kubasa. Mota dzevanhu vakazvimirira nemakombi ndo ari kutakura nekuti muHarare transport inonetsa zvikuru zvinoita kuti vanhu vagara vachikwira marori nedzimwe mota dzingatenderwi kutakura vanhu dzisina mainshuwarenzi kana zvinotenderwa nehurumende dzitakure vanhu dzichibhadharisa asi vanhu hapana zvavangaita. Vanotongokwira tii chiripo tatiboda mutatakwiri kana aita isinga hakwanisa kuona yatinoti
compensation. Vagoriati rega ndibvunze mbudzo yekupedzisira ndira kuenda pamhepo ndatinonoke ndotizve. Ko icho chirongwa chehurumende chekubvisa vemichovha ava vasina magwaro akakwana chiri kufamba sei?
Chirongwa chehurumende chekubvisa vasina magwaro akakwana chirongwa chakanakawo chatakaonawo kuti tinoda kuchitsigirawo asi tiri kuti mabhazi aizvino kana kuti mota dzinotakura vanhu dzakarongeka dzinodiwawo kuti hurumende inofanira kuona kuti makambani aichigadzira motikari minomu anga achitanga kuassemblewo motikari inoenderana netereni yemuzimbabwe uye zvanga zvakaita ana dhama ana avm nevamwe vakadaro vaigadzira motikari aita achidzoka nekukurudzira kusimudzirwawo kwevanodhodhawo makochizi nemuzimbabwe nekuti mota idzi dzinogara zvikuru dzichienzana nedzimwe motikari dzisingagari dzisina kusvika tereni yemuzimbabwe.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevanofamba mumugwagwa Repassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath. Vanga vachitaura vari parunare kuVictoria Falls. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika makumi maviri vafa vamwe makumi matatu nevatanhatu vakakuvara muguta re Bele Dwayne mu Somalia nasi mushure mekuputika kwema bambo anga akateiwa mu motokari natu. Mabambo aya anga akateiwa pejo nekamba yemauto yanga ine motokari mbiri dzanga dzine mabambo, uye rimwe ranga rakateiwa pejo nemuzinda wa gavuna wedunu iri. Mutungamiri wenyika ya America va Joe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vaenda ku Puerto Rico kunoona matambudziko atarisana nevanhu mushure mekunge vavhiringidzwa nedutu mpengo remvura nemafashamu redutu mpengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Fiona. Nemusi wechitatu vaBiden vachaendawo kuFlorida muno muAmerica, uko kwakaparadzwawo nerimwe dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura rinonzi Hurricane Ian. Mumwe mfundisi wekereke yeAnglican achishandawo nesangano revechidiki rinonzi Impact Africa, mufundisi Peter Masie varikurudzira nyika yose kusanganisirawo vemakereke kuti vaite mushandira pamwe kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka roita kuti vamwe vechidiki vakawanda munyika vakanganisike utano hwavo. Dambudziko iri rinonzi nenyanzvi rave kupa kuti vechidiki vakawanda vazviuraye kana kugumisira vave kupenga nekukanganisawo utano hwavo kuburikidza nekukanganisa zviropa itsvo nedzimwe nhengo dzemiviri yavo. Ropafadzo Mapimidze weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano reruwadzano rwemadzimai ekereke yavo yeAnglican kudombo shawa svondo rapera, mufundisi Masiya vakati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ratekeshera munyika kusanganisira mumakereke.
Kudhara isusu takatanga zveHIV, chechi yakaramba kuti hei, hatidi kuzokutaura nyaya yemakondomu nechi it led to many young people dying. Izvozvi zviri kutaura nyaya yemutoriro. Kana chechi ikanyarara futi ichiti hei, vana vedu havabvemi, hama dzangu, we will destroy. Hanzi benzi ndo rinoramba richiita chinhu chimwe chete richitarisa maresults akasiyana.
Mufundisi Masiye vanoti muhurukuro dzavanoita nevechidiki uye neongororo yakaitwa nesangano reImpact Africa zviri kubuda pachena kuti vakawanda vanoti mapurisa haasi kusunga vanotengesa zvinodhaka, zvopa kuti dambudziko iri ripararire.
Vanhu vari kutonyanya kuita maperpetrators ya the police force, atitaure vamwe vanhu, because ndo tichikura isusa mapurisa aiti akanzwa munhu uyo wembanje aisunga vanhu. Nhasi ndo vanotoenda vachichengetedza vanhu vari kuita zvemadrugs.
Vamwe vakaita senyanzvi miya dzeutano hwepfungwa vaProud Muchena vanoshanda nesangano remubatira pamwe Trust vanoti vari kushanda nevechidiki vanoshandisa zvinodhaka vaine chinangwa chekuvabatsira.
Tinogara navo vanenge vari sepamba, handiti vanomuka vachiita machuties avo vega, vanobika vega, because tinovadzidzisa kuva responsible so that kana vazobuda kunze ukoko they know kuti vanofanirwa kubatsira vanhu pamba, vanoshandisa nguva yavo zvine maringe kusenda kwavo ti. Uye dragi iri ndichipa muenzaniso wecrystal meth, idragi rekukanganisa njikiri, rikukanganisa atinoti mabrain chemicals, zviri kuzokonzera kuti vanhu vave nesimba rakawandisa, konzera kuti munhu asarare, aiti inonzi insomnia yekuti anoita madays asina kumborara, handiti kana kuti anoita too much energy isina kwa kuishandisa, kwozoita kuti nguva dzavanenge vasina kudhakwa dziyadziya vanoita depression, vanenge vari mudepressive mood, vanenge vari aggressive, vanenge vane hasha nekuti vari kushaya chinhu chinostimulata chinosatisfy zvavanenge vachinza ipapo.
Vatawanda mafuta vanoshanda nesangano recommunities against drug and substance abuse kana kuti CADASA vanotiwo kana dambudziko rekushandisa zvinodhaka rikasagadziriswa, nyika haizodzokere kumawere kwayakananga.
Doa mwishite wana tuwa tuwa yuku mambasa wa shende mambasa kuma industry. Doa mwishite watuwa tushikari wadzi wa hindi kushukuru mziza. Doa mwishite zikari watuwa tushikari wadzi wangwana wadzi wa yuma tukte mangu wana. Bati kana tisina kumketa kasanyi ya zakambu zikuri redra kabiusi pa bangwa ino pa mwishiri nani. Ya ndona sekunde ufumo wenyika ujama uri utriba ukutambu rila unu mzwa muna muna. Sunezi tukunga tukuzivinu watuwa za kushikari za pashi ni nguwa kudai.
Nyanzi munyadza zveutano wepfungwa Dr. Nemache Mawere vanoshanda kuchipatara chinorapa varwere wepfungwa cheInguchene Psychiatric Hospital kuBulawayo vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka nezvikonzero zvakasiyana siyana zvichizokanganisa pfungwa dzavo.
Vanhu vanoshandisa zvinodhaka kubuda kuzvinhu zvakawandisa, asi chikuru chinonyanya kuita kuti vanhu vade kushandisa zvinodhaka zvinotanga vachida kuita inonzi experimentation, kuda kungoona kuti zvinoita sei vakazvishandisa, vozotanga kutsvaka chikonzero chinoenderana nezviri kuitika muupenyu hwavo chinoita kuti vajustification yekuti zvandiri kuita izvi zvakonzerwa neizvozvo. Ndo zvinonyanya kuitika, asi vanozoguma vazhinji vakanganisika pfungwa dzavo, vakutadza kunyatsofunga zvakanaka vachivhiringika pakuita mabasa avo.
Mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vata wanda zimunga. Mwedzi wapera vakati Zimbabwe iri pamusoro soro penyika dzemuAfrica dzineve chidiki vanoshandisa zvinodhaka vari pamakore 15 ne10 Mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vatawanda zimunga. Mwedzi wapera vakati Zimbabwe iri pamusoro soro penyika dzemuAfrica dzineve chidiki vanoshandisa zvinodhaka vari pamakore 15 ne10 Vakati vechidiki ava vanonwa zvakaita semutoriro, dombo kana kuti guka. Zvimwe zviri kushandiswa zvinosanganisira codeine, bronchi, mbanje, maragada, musombodia, tegutegudoro nezed. Kurwisa dambudziko iri mumwe mukuru wemapurisa, officer commanding Harare Suburban District Chief Superintendent Raudzi Chuma vakati mapurisa kaomba zvikwata zvekusunga vari kutengesa zvinodhaka sezvo dambudziko iri rakomba munyika. Ndakamirira Studio 7 kudombo shawa muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapiminze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tirikutarisa zviri kutaurwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvekuti apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 vanopikisa vave kumbunyikidzwa zvakanyanya pachishandiswa mapurisa nematare. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nenyanzvi idzi ndezvemugotsi matsuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezo nguwa edia pera regaiti mbotarisa misoro yenau zvakare. Paramende yotanga kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya ye budget regore rinouya. Vamwe vemabhizimisi munyika voshanya kuAmerica kuzotsvaga vekudyidzana navo. Vamwe vemakereke vanoti vamwe vechidiki vanoenda kuchechi vave kuitawo zvekushandisa zvinodhaka izvo zvokanganisa upenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.